Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kunyana 4/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa.
Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga ofisi yamujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachichema-chema nemari dziri kubhadhariswa.
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vane chivimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzvare vavhoti. Sachigaro webato reMDCT Valavu Momoyo havasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ofisi yamabhara nemukuru wenyika yaRegistrar General nhasi yaparura chirongwa chekutoresa vanhu zvitupa zvitsva, magwaro ekuzvarwa pamwe neerufu. Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose uye kwemwedzi mitatu, apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitoresa vanhu magwaro aya. Asi patove nekuchema-chema kwevanhu kare zvichitevera nyunyuto dzasimudzwa nevamwe dzekuti mari dziri kubhadhariswa hadzikwaniswe nevakawanda. Zvinonzi vane zvitupa zvinoratidza kuti havasi zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachida kuchinja kuti vapiwe zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kubhadhariswa madhora makumi mashanu. Kana munhu akarasa chitupa achida kupiwa chimwe, anonzi anofanirwa kubhadhara madhora gumi nemashanu, uye kuti uwane gwaro rekuzvarwa unonzi unofanira kunge uchibhadhariswa madhora mashanu. Izvi zvaita kuti vamwe vagari vemumusha weEppworth vanyore gwaro kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti vabatsirwe kuti matambudziko avari kutarisana navo anosanganisira iwaya ange achinzwikwa mudare repamusoro nechimbi-chimbi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vatenda kuti vatambira zvinyunyuto zvevagari vekuEppworth ava, asi vati magweta avo achiri kumbozviongorora. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti ratambirawo zvinyunyuto zvakadaro kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Sachigaro weZesni uye vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanhu vapiwe zvitupa pachena kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu tasanganawo nemareports akada seiwawo ekuti vanhu vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara mari kuti vawane matsamba akasiyana-siyana, zvitupa, mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa, kutora kana kureplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic, kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo, asi dzakasetwa kudhara in 2009. Hadzina kumbotariswa kana kurivhaizwa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena.
Ndizvozvo ndokurudziro yatinayo isu sezvesini kuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake. Uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kunge chitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru, handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezvesini, panguva yakaita seino yaprepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, dai waro register general vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapiwe pachena.
Munoona vana vezimbabwe vachirasikirwa here chikapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara maridzi?
Hongu tinoona kuti vana vezimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa, zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network, Zesni Vaindru Makoni, vanouya zvakare Gweta, vari parunhare neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekwaRegistrar General panyaya iyi. Zvichakadaro, sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Vanotiwo vanotarisira kuti vachange vave negwaro revavhoti idzva mukupera kwegore rino. Nechishanu, michina yekunyoresa vavhoti mazana mana yakapinda munyika, asi kukasara mumwe zviuru zviviri nemazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 apo atanga nekubvunza kuti michina yasara inouya riini.
Imwe ndiyo unowatatarisirana nawo, ndo watiri kutarisira kuti unenge wauya, mishina yese yakasara inenge yauya.
Tochitarisawo vamwe vanga vachimbotaura mashoko ekuti panogona kuitwa sarudzo dzechimbi chimbi kana muna kukadzi umo gore rinouya here, zvinokwanisika here?
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese, tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, yekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here. Tiri kufungidzira kuti kupera kwegore rino tinenge tanyoresa ari munhu wese uye ane kodzero yekuti ange achinyoreswa semuvhoti.
Kana mapedza izvi, sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya?
Sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya kunge tanyoresa vanhu vese, asi tese tinoziva kuti sarudzo hadzibva dzangonzi dziriko mangwana. Pane zviga zvakatemwa nemi zvakatarwa nemutemo zvekuti sarudzo dzinodainzirwa kwozoita mazuva anopera akati akati kusvikira musi wesarudzo. Saka tinenge tinotarisira tine vimbo yekuti izvi zvinoteedzerwa, ende kana zvikateedzerwa izvozvo hazvireve kuti tichipedza kunyoresa muna December sarudzo dzinenge dzaamuna kukadzi gore rinouya.
Saka bumbiro ndo rinenge richitariswa?
Bumbiro ndo rinofanirwa kutariswa, ndo rinotibata tese.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Wongu ndoda kupa jekesesa ipapo zvakadzama kuti wongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe, kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chiye chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota.
Sachigaro vezeki amairita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mumwe vateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZANU-PF kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitwa kuna amai Joyce Mujuru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiani achatora masimba mubato iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaVivid Gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vamunangagwa.
Kune vakawandawo vakatomboita savamunangagwa vachinzi ndofunga vasvika pekuti vanga vachitora chigaro. Mukatarisa nguva yaNelson Zobu vakambonyorwa kuma 1994 nemapepa vachinzi ndofunga vakutosvika pachigaro asi tinoona kuti zvese zvakazongotsakatika.
Vagwede vaudza Studio 7 kuti vamugabe vari kurwisanisa chikwata chavamunangagwa neche G40 senzira yekuramba vari pachigaro dzamara vapinda muguva. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyama anoti hapana chingatadzi vamugabe kutandamisa vamunangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvikare.
Ndo matongera vamugabe ndo hunhu hwavamugabe hwakazongaoni kuna navamunangagwa nekuti zvaiva zvanga zvakavanakira paizwa vanangu umwe rovambira kana uchida kudhira nerovambira unofanira kugura musoro. Vanga vari pazani papo vachitoshandiswa munhu nguva dzanagukura hundi. Vana vamunangagwa vana vasekere mai vamwe vanonzi ndo vachadakiswa kuG40 vanofanira kuzvidzidzawo vasekere mai kuti kunyepa. Vamugabe havasi munhu paya pachinzvimbo kana vachifema.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti vamunangagwa vanogona kudzingwa mubato, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo.
Kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganetsi, asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda munhu. Vamugabe vanoti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro. Takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 kushebhora musango.
Mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhaure The Standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga. Nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe asi hazvisi nyore. Vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiani achatora matomu. Mumwe mugari wemuHarare vaoe nihiwa yavaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwamai Mujuru pamwe nezviri kuitika kuna vamunangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vanokuda chigaro chepamusoro.
Saka tochida chigaro vandochida nokuti vanozviona semunhu asina chimwe chaanokwanisa kuita kunze kwezvematongerwo enyika.
Varohanya vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kwekuti murume wavo achipo, simba iri rinopera musi unofa vamugabe. Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana siyana, mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva yemutungamiriri anenge afa. Bumbiro rezano PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano weCongress weChimbi Chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webato reMDCT valavu momoyo vanoti kunyanga hazvo vaine zvinyunyuto pamusoro pemushandira pamwe nemamwe mapato, ivo nevamwe vakuru vakuru webato iri havasi kuzobuda mubato sezviri kutaurwa nevamwe vachiti vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muBulawayo nhasi, vamwe vati vanoda kuimbisa vatsigiri vebato reMDCT nevamwe vanhu vose munyika kuti havazi kuzobuda mubato iri. Vamwe pamwe nemumwe vevateedzeri vebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe nemurongi wemabasa mubato iri vaAbednico Bebe vari kugunun'una pamusoro pezvinzvimbo zvedare reparamende zvinonzi zvichapiwa vemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatevereland mubatanidzwa uyu. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vakange vasipo pamusangano wakaitwa munhandare yeWhite City nemusi wemugovera muBulawayo. Asi vamwe vati vane chivimbo chekuti mutungamiri weMDCT vachagara navo pasi kuti vataurirane vanzwisisane pamusoro penyaya iyi.
I want to assure all those who have supported the MDC for years.
Ndinoda kuvimbisa vose vave nenguva yakareba vachitsigira MDCT nevamwe vanhu vose vemuZimbabwe kuti hapana kupatsanuka kwebato kuchaitika. Ndine chokwadi chekuti sevatungamiriri zvichemo zvatinazvo hazvinei nekuda kusiya bato. Dai taida kusiya bato reMDCT tingadai tisina kunyora tsamba yekukumbira titaure navachangirai.
Vamoyo varamba kuti zvichemo zvavo zvine chekuita nezvemarudzi vachiti ivo nevamwe vavo vanhu vakazvipira kwenguva yakareba vachishandira musangano weMDCT uye vanoda kuramba vachiita izvi kuti bato ravo rive iro richatungamira nyika mushure mesarudzo dzegore rinouya. Vati vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa nekukasika kuti bato ravo rigokwanisa kugadzirira sarudzo pasina zvimwe zvinovhiringidza. Vachitaura pamusangano wemusi wemugovera, mutungamiri webato reMDC vamogen tsvangirai mumashoko akaonekwa nevazhinji seakanangana nevakuru vakuru vebato ravo vari kuramba mubatanidzwa, vakati zvinovarwadza kuti pane vamwe vanhu vave kupinza zvemarudzi munyaya yezvematongerwo enyika.
Mugabe and the nationalists have failed to build a nation. Inoita kuti munhu wese afile kuti is part of this nation. I am very concerned. Nenyaya kuti akuita zvipoka zvipoka. Zezuru alikongarebo, Taranga invisible, Ndebele hegemony, Manyika with their eastern chi and ziguditi. Now, this is a very dangerous development.
Asi vamwe vasimbirira nerekuti zvichemo zvavo hazvinei nenyaya yemarudzi. Vabvuma kuti ivo nevamwe vatungamiri vose vaive mumusangano wakapa vatsvangirai masimba ekuti vaite mubatanidzwa nemamwe mapato, asi vati izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kubvumirana nezvimwe zvavari kuona kuti hazvizi kufambiswa zvakanaka. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti vatsvangirai pakuumba mubatanidzwa vari kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano runongorora nyaya dzemitemo nemashandiro edare reparamende reVeritas runoti bhiri rekuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemutongi wematare kana kuti Constitutional Amendment No. 1 rakaendeswa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinogona kunge risiri pamutemo, uye vamwe vanogona kuenda kumatare vachipikisa kana vaMugabe vakaisa runyoro rwavo. VaMugabe vakapiwa bhiri iri musi wa22 Nyamavhuvhu, asi kusvika pari zvino havasati vaisa runyoro rwavo pabhiri iri runovapa masimba ekudoma mukuru wematare, kwete kuita izvi vachishanda nesangano reJudicial Services Commission. Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti bhiri harina kufambiswa zvakanaka.
Ndiwo maonero atinoita nekuti izvo pane vanhu vakanyorwa kunzi vakange varimo mukuvhota kwazvakaitwa, pane vanhu vatatu vanga vasiripo zvachosanga vasirimo munyika, asi tauri takazvinoshamisika tanwa pane vanhu vanonzi vakavhotera bhiri. Tamuchiwokuti panange masitafuti akawanda avanhu vanga vasirimo muparamendi. Mamhanisirwa azvakaitwa anga ari echimbi chimbi, ari ekumbunyikidza.
Saka vaMugabe vakasaina kuti vava mutemo makagadzirira kuenda kumatare.
Ndezvandinotarisira kuti panofanirwa kuchiendwa kumatare nekuti nyaya iyoyo yakatokanganiswa. Vakati hazvikoshesa vakada kuendeza mberi kuti mutemo uzonosainiwa. Panenge paine zvikonzero zvakasimbisisa zvekuti dare guru venyika muno riongorere nyaya yacho.
Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro wekomiti yezvemutemo vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi avanoti havatenderane navaGonese.
Vanhu vakasvika 2/3. Mushure mekunge vanhu MDC vati maverengerwo aitwa vanhu haasiriwo. Leader weGovernment Business House vakabva vataiwa vanhu vose vari kuda kuti bhiri ripase endai kudiviro, ndobva vaverengwa 1-1 vachidzi 1-2 kusvika vasvika 182, kwaidiwa 180 ndobva vakwana, ndobva zvaita munhu wese akanyarara, ndobva raendeswa kuSenate zvimwezvo zvikanoitwa. Kana president vawana bhiri iroro vanobva vaitawo inonzi muchirungu due process yekuti vange vachisaina kuti uve mutemo. Kana vane zvinyunyuto zvavanazvo vanoridzora kudare.
Ko, zviri kunzi pane mazita evamwe vanhu akaiswa kuti vanga vari mudare reparamende ivo vanga vasimo, ichokwadi herechi?
Iwayo ndo handiri kuti manyepo. Saka vakaverengwa munhu wese anga aripo nematerevhizheni, hapana anga asiri kuona kuti vanhu vaverengwa.
Sachigaro wekomiti yezvemutemo mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kuzivisa nezvechisungo chavo chekupedza chirongwa chinodzivirira kubva mukuburiswa munyika kwevanhu vakapinzwa muAmerica zviri kunze kwemutemo vachiri vana vaduku. Vamwe vagari vari kumaruwa eShurugwe kwaNhema vanoti kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagara ava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotikari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motikari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndochiri padhuze nechisakafane zvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti iinde navo kushurugwe nekuchimbidza zvinenge zvichidikama pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamunofamba nayo kusvika ikoko, bhati zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwe pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno kupamwe murwere uyanga achifanga kuti aone dokta asana afektika zvakanyanya, anotozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo naMyLiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motikari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara. Wosvika wofonera ambulensi kubva kuShurugwi, mugwere uyani achingoiwiraka. Pano wosvika ambulensi iya, woenda Shurugwi, hazve zvakangooma. Ambulensi ngaidzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare zviri pazvipatara, zvazvo kuti munhu akangogwarawo, munhu odonziwo, odonzi chikwira muambulensi woende Shurugwi. Haa, ipapo takaomegwa isino kuti shuwa apa munhu inovabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwe womugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yechachacha kuenda kwaNhema kunowedzerawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara maambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Zvamaonde hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kuShurugwe ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Rakadai vatigadzirisa wepapo pakugadzirisa marodhi kuita kuti maambulensi avapo wanikwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwa awane zvinhu zvakadai semotikari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wezvizvaro zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana zviri muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey muno muAmerica, sangano reChristian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitirwa kuNorth Carolina. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu Wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International, Pastor Hazel James, vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Sangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinira, zvakataura mudzimai wavo murume waPastor Hazel, baba James James, vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Inzwi randingangopana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe nokutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisangova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwa Tisara Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Taona vanhu vakati kuti vanga vari nezvishuvo zvokuti dei varenyuwa mapasipoti avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vana vavo vachidiki vachiri kuZimbabwe vasati vakwanisa kuapply mapasipoti vatsvari vega, saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira.
Kunyangwe hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council UANC yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
Achitora nenyaya yerestoration inova ndodonzo UANC. That's the main thing chatiri kuchaga mukati meZimbabwe. Restoration yenyika yokwepa. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be sent by it and just be complacent to attend? Tichingotaura kuti hameno, hamenayo.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri kuNew Jersey.
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura kwachakaita chikwata chinochitambudza cheCapes United. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Aya ndiyo mafariro ari kuita vaZebron Sikwela nevamwe vese vemusha weDynamos mushure mekunge chikwata chavo chakadambura Capes United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nezuro. Vese vaive munhandare iyi vanobvuma kuti Dimbare yaikodzera kutora mapoints ese matatu sezvo vaipotsera mabhora akasimba pagedhe remakepekepe. Panguva iyo maGreen Machine aitamba zvekuda kufadza veruzhinji panzvimbo yekuenda kumberi kunokanda zvibodzwa, asi mutambo unokundwa nekukanda bhora Mambure. Izvo zvakaitwa neDynamos mushure mekuzunza Mambure kaviri. Kukunda uku kwasimbisa mukana weDynamos wekutora mukombe weLeague sezvo vave pachinhano chechipiri kudarika ngezi Platinum Stars iyo yakarohwa 1-0 neShaban Mine kumaGlass Stadium uyezve pamusoro peFC Platinum. Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro pemakundano aya mushure mekurova How Mine 2-1 nemugovera. Asi kutambura kweHighlanders kuri kuramba kupera mushure mekunge Bhosvo yakarohwa 1-0 pamusha payo neChapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa urongwa hwatangwa nhasi nehofisi yamudzviti kana kuti Registrar General wekutorisa vanhu zvitupa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga hofisi yamudzviti ichitenderera matunhu ose emunyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vane chiimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzvare vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.